manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera chikumi 29, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hurumende inofanira kuita basa nokukurumidza chaizvo kuti idzikamise upfumi hwenyika. Nekuti kana upfumi hwenyika usina kudzikama, mari iyoyi haigoni kubatsira vanhu kana kuti iite basa rinofanira kuita mari kuchengetedza value.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzoyambira hurumende kuti igadzise upfumi hwenyika kuitira kuti mari yemunyika ive neuremu hwakanaka.
Pandori nevana vakapanduka kwabva mamisha vakatokemba kuno vachigara vachiita zvechipfambiso zvekuteera mari.
Vanasikana voita chipfambi kumhondorongezi sezvo vari kuomerwa neupenyu. Chikwata cheZimbabwe Warriors chogadzirira mutambo wacho wekupedzisira neDemocratic Republic of the Congo muGroup A mangwana kuCairo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari mukuru wesangano ravana chipanga mazano reLabor and Economic Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti Zimbabwe inofanirwa kugadzirisa upfumi hwenyika kuitira kuti mari yemunyika ive nechiremera. Dr. Kanyenze, avo vanopinda mumusangano weTripartite Negotiating Forum sechipanga mazano munyaya dzevashandi, vanoti zvakakosha kuti hurumende igadzirise zvinonetsa munyika uye kutevedzera mitemo yenyika isati yatora matano anobata munhu wese. Asi gurukota rezvevashandi, Mai Sekai Nzenza, vanoti vachasvitsa zvakabuda mumusangano weTripartite Negotiating Forum kudare remakorokota kuitira kuti paonekwe matano ekutora. Ngati nzwei hurukuro yataita navakanyenze.
Chinhu chinokosha chakaita sekudzora Zimbabwe dollar chinoda kuti hurumende inyatsogara pasi ichitaurirana nevakasiyana siyana vakamirirana nemapoka akasiyana siyana munyika. Saka izvi zvinokosha nokuti nyaya yemari inobata munhu wese, inobata munhu wese nokuti ndopatinochengetedza zvatinazvo. Ndiyo yatinoshandisa kugamuchidzirana zvinhu ingati trade, medium of exchange. Ndiyo zvakare inotibatsira kuti tizobhadhara zvimwe zvinhu zvatinenge tisingagoni kubhadhara nhasi tozozvibhadhara manguva ichatevera.
Tichitarisa urongwa hwatorwa nehurumende uhu hwokudzora Zimbabwe dollar, zvii zvingaitwe kuchengetedza uremu hweZimbabwe dollar kuita kuti zvinhu zvisaomerere ruzhinji?
Hurumende yanga yaongorora nechekare kuti hazvigoni kudzorera Zimbabwe dollar tisati tagadzirisa mamiriro akaita upfumi hwenyika, tisati tadzikamisa mari dzehurumende, tisati taona kuti pave nemari yokunze kwenyika inoiswa muhomwe inonzi international reserves inobatsira iyo kuti mari yenyu iwe neutano, iwe nevalue. Saka naizvozvo kumhanya kwatakaita uku zvinochireva kuti hurumende inofanira kuita basa nokukurumidza chaizvo kuti idzikamise upfumi hwenyika. Nekuti kana upfumi hwenyika usina kudzikama, mari iyoyi haigoni kubatsira vanhu kana kuti iite basa rinofanira kuita mari kuchengetedza value, kushandiswa unit of account. Saka zvinochireva kuti vanhu vanenge vave kukahadzika sezvatiri kuona izvi, kuti vave kupuhwa zimari risina nebasa rose, risina zvarinotenga. Vanhu voramwa zvavakamboita 2009 voramwa mari yavo iyoyo, voramba kuishandisa.
Vakanyenze, imi senyanzvi munyaya dzeupfumi, muri kuona sei zviri kuitika muhurumende panyaya yeZimdollar?
Chokutanga ndikangoda kuti chiri kunyatso buda pachena ndechekuti hapana kunyatso gadzikana muhurumende. Tiri kuona kuti pane makakatanwa, ndokusaka tiri kuona kuti mamwe mapazi ehurumende ari kutobuda pachena kuti haana kunyatso kudzwawo zvakare kuti ndozvave kuitwa. Zvino kana paine kukakawadzana muhurumende imomo, tinobuda ipopo munofunga kuti chingaendese nyika mberi here?
Vakanyenze kumusangano weTNF wakaitwa, hurumende yakati ichasvitsa nyaya iyi kudare remakurukota kuburikidza negurukota rinopinda muTNF. Munoona here hurumende ichidududza paZimdola?
Zvinonzi nyoka huru haizvirumi, asi chinhu chikuru ndechekuti vanhu vanenge varatidzira vapatana. Ndiyo chinhu chikuru chakaitika musi wechitatu, chekuti vehurumende vanga varipo, vashandirwi nevashandi vakabatana vakaita chibvumirano chekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Masvondo apfuura muchayeuka kuti mutungamiri wenyika akasaina tripartite negotiating bill ikava act. Iyo inotaura iyo TNF act kuti hurumende haifani kuita zvinhu isina kutaurirana nevamwe. Saka pakava nekushungurudzika chaizvo pavabhizimisi nevashandi, vamiriri vevashandi, kuti vakanga vasina kuudzwa kana kunzi pfungwa dzavo dzitapwe panyaya iyoyi. Saka ndokusaka vakabvumirana kuti nyaya inofanira kudzoka kucabinet. Saka hongu cabinet dzimwe dzenguva handingaoni ichidududza nokuti nyoka huru haingazvirumi, asi chikuru ndechekuti nyaya iyi yaendeswa ikoko.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari mukuru wesangano ravana chipangamazano reLabour and Economic Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vachitaura vari parunhare vari muHarare. Zvinonzi chifambi chapfunya rusero kumhonderongezi, uko vanasikana vari kutsvaga kurarama vachitengesa miviri yavo kuitira kuti vawane mari. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi akashanyira nzvimbo iyi ndokutipa nyaya inotevera.
Ukasvika patef kumhonderongezi unotambirwa panzvimbo yemabhizimusi iyi netsvarakadenga dzine runako runokwezva maziso. Tsvarakadenga nezvibhamu zvinenge zviri patef zvitsvaka varume vanozvipa mari mushure mekuita zvipabonde navo. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nevanasikana ava sezvo vazhinji vavo vasati vasvika pazera rekuva munhu abvezera. Asi mumwe mugari wekutef, amai Mayasesere, vanoti chipfambi chashura mare uye chiri kunyanya kuitwa nevanasikana, vamwe vacho vasati vasvitsa makore akatarwa pamurau kuti munhu anzi ave munhu mukuru.
Vandori nevana vakapanduka kwabva mamisha vakatokemba kuno vachigara vachiita zvechipfambi izvo zvekutevera mari.
Mumwe mugari wenzvimbo iyi vaTimothy Nyevera vanoti vazhinji vevanasikana ava vari kuita zvechipfambi nepamusana pekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika munyaya dzezveupfumi.
Vanasikana vachiita chipfambi nyaya yekutambura kwavari kuita namo kushaya mabasa kushandirwa nevarume. Ndife kuti nenyaya yekusada kuteerawo futi varume, saka vanobva vapinda mumabhawa.
Mumwe anoshanda nevagari munharaunda sasekuru Hutsanana kana kuti Village Health Worker munzvimbo iyi vaClement Siziva vanoti kuburikidza nechipfambi chiri kuitwa ichi, vanhu vazhinji vave kubatwa nezvirwere zvepabonde uye vazhinji vava havasi kuenda kunorapwa kuzvipatara.
Chinhu chakakosha ndechekuti endai munorapwa kana muchinge mabatwa nechirwere chakaita izvozvo. Zviri nani kuti musati uvanzire mudzimai wenyu. Munofanga kuti muinde kuchipatara imi nemudzimai wenyu, nekuti kunyange mukaenda mukanorapwa mudzimai anosara nacho still pamuchadzoka kunorapwa hapana zvinofamba.
Vasiziva vanoti vari kudzidzisawo vagari kuti vashandise makondomu kana vachisangana pabonde.
Panhau dzakaita sedzozodzo tinonga nguva yadarika zvakanga zvichiwanikwa, but pari zvinhu tinoona sekunge zvatodira nekuti vanhu vava kuziva kushandisa makutodzisa kushandisa kumakondomu, uyezve kudzidzisa zvakare kuti iwewe ufanga kuve kufarira one partner yako. Kana une mukadzi ufarira mukadzi wako kugara naye ari one, bhozi kumanyamanya kunoita kuti zvirwere zvepabonde mudizvidi musangane nazvo, nekuti musangana nazvo nemhaka yekuti munhu wamui mapfimba pamwe hamiri neone, anotomira nevakawanda.
Mukuru wevakoti pakirinika yepatef amai Anjula Gogwe vanoti vanorapa vanhu vakati wandei vanenge vaine zvirwere zvepabonde.
3 years ago graph re-STI rive so high. Saka nokuda kwehealth education yatirikuramba tichingopa community, tichingopa community vakuuya for treatment. So now the graph rikudzika. We are so happy. Vakauya pa clinic tinonyatso kuvapa management yakakwana, uyezve ma partners vari kuuya for treatment, zvokuti dambudziko re-STI kuarea ino yeTurkey Clinic tokwanisa kurimanaja.
Amai Gogwe vari kukurudzirawo vagari kuti vachinje unhu hwavo uye kuti vashandise makondomu kana vafunga kuita zvepabonde.
Tinokurudzira inonzi behavior change. Tinoziva zvedu kuti inoi imining area kune commercial sex workers anobva from different direction achiuya kuno kuti nokuti kunowanikwa mari. Saka tinongokurudzira kuti munhu ngave nepartner yake pabonde imwe chete, uyezve kana munhu afira kuti abata zvirwere zvapabonde ngaakurumidze kuuya kuzorapwa. Uyezve tinokurudzira bonde rakadzivirirwa nguva dzese kana munhu achisangana nepartner yaasingavimbi naye kana kuti asiri mudzimai wake wekumba, ngaashandise dziviriro. Condoms. Tinogara tinawo pano paclinic.
Vezveutano vanoti kushandisa makondomu kunodzivirira mukana wekubatwa nezvirwere zvepabonde pamwe nekudzikisa mikana yekuti vasabatwe neHIV iyo inokonzera AIDS. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumukuru anoona nezveutano mudunhu reMashonaland West, Dr. Wenceslas Nyamayaro, kuti dambudziko rezvirwere zvepabonde rakamira sei mudunhu ravo uye kuti matanho api ari kutorwa mukuona kuti zvirwere zvepabonde zvarwiswa zvachose. Sangano reAVET iro rinoshanda neUnited Nations rinoti muZimbabwe yose mune vanhu miriyoni imwe chete nemazana matatu ezviuru vari kurarama neHIV iyo inotapuriranwa kubudikidza nenyaya dzepabonde. Pauwandu uhu vanhu mazana manomwe nemakumi mana ezviuru vanhukadzi kusanganisira vasikana vadiki. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti vanasikana vari kuita chipambi nepamusana pekuoma kwaita zvinhu muupenyu sezvo munyika musina mabasa zvichitevera kuvharwa kwemakambani akawanda munyika. Vakawanda vakaita saamai Sere vanoti kudzamara hurumende yagadzirisa kusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika, vanasikana vacharamba vachiita zvechipfambi zvinowedzera mikana yekuti vabatwe neHIV pamwe nezvirwere zvepabonde. Ndakamirira Studio 7 kumondorongezi, ndini Thomas chiri pasi.
We love you.
Saverio.
Yeah.
It's a pressure.
Now we're shift young.
My Instagram.
Yeah.
Ndafadza masita. Ndafadza munhu wese masita. Doro tandira pazita pazita vari pazita pazita kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dance of Fada. Makaterera Studio 7.
Waya waya. Muza waya waya.
Kunyange hazvo chikwata chema Warriors chakakundwa neEgypt mumutambo wekutanga mumakwikwi eAfrica Cup of Nations uye chikaita mangange 1-1 neUganda, vakawanda vanoti Zimbabwe inokwanisa kuenda muchikamu chechipiri chemakwikwi aya kana ikakwanisa kukunda zvine mutsindo Democratic Republic of the Congo mangwana. Kutaura kuno vakomana vemaWarriors vari kuita gadziriro yavo yemutambo uyu. Tabata mutsigiri wemaWarriors ari muEgypt vaChristopher Mahupa kuti tinzwe zviri kuitika.
MuEgypt tinogara kunokoko ati sezvo kuno kune kuri maWarriors ndokuwanikwa ndichienda apo ndichinovaona ndichivasapota nekuvaradza kudhaiwa ndichavhunuka nemuri pamba vakomana ravaibhora ndivakusapotai.
Vamaupa, mati imi vakomana vakanga vachitraina nezuro, makavaona vachitraina zvakadii?
Vakomana vakatraina
zvinofadza zvinozorada kutamba bhora ende muraya vaivaza kuti havasina havasi kumbomira varoda kuti zvinhu zvavo zvinhu zvinake nezve vaya vanomirira nyika nyika ite ibudira kutaza kuti ndo vakomana chavo chavo vebhora
vamaupa panenge pachitraina chikwata chemawarriors ichi chiri kuonawo here rutsigiro rwevanhu vekuzimbabwe vari ikoko kuegypt
chaizvo chaizvo tinenge tiriko takaungana tichiona vachimhanya vachiita zvivato zvavo tinenge tiriko tiipapatari munzira pee tinovaona kuti vachimhanya izvezvo
tiri kunzwa izvo kuti pambenge paine kakunetsana panyaya dzemari mune ruzivo here kuti pane zvazofambiswa here nevezipa kuitira kuti gakava riringe richipere pakati pemawarriors nezipa
ruzivo handina rwakaya kuti kwanei asi patainyerekuko rwekuti vanenge vapromisa kunzi mari ainongobuda asi tazinongozivaone vagara anongoomesa minyemavo saka vakomana vakabatikana nokuti vanotitira kuti ngatitipe izvozvo zvedu isitiitandobva tichifara asarongonzi hatinokupai zvimwe vari zvakapinda hasa zvina kupinda zvese ndo mazira andiri kuita mazuva
vamahupa pane mashoko ari kuti zvakare vakomana vangangotadze kutamba mangwana kana vakasagadziriswa nyaya dzemari idzi imi muchiona zvavari kuita nekutraina kwavari kuita mutambo uyu ungatadze kubudirira mangwana
handina kwanisi kutaura kuvatangarza kubudirira kana kutinobudirira nekuti mawirirano vakaita kuti mari ibude ikatadza kubuda vakomana vakatongwa kudi kusatamba asi kabudawo vakomana zvaiwilling to go
iwo mutambo wedemocratic republic of the congo nezimbabwe wakakosha zvakadii kumawarriors mangwana
ndo mutambo wakatikoshera pane mitambo yese pari zvino nemamiriro atakaita nokuti takatarisa kuti tihwine kungongena kwedu ndokubudira kuenda kumberi ndingangoti ndoo yatoti final before the final nokuti tikangoa takunziwa ipapa papo takutaakutorongeza mandiri mapegese zvakakomba asi tikangohwina aiwa tinge tichiendirira mberi nemureza tichisimusa zvakanakana
vateereri vari kuzimbabwe nedzimwe nzvimbo dziri pasi rino vari kuteera zviri kuitwa nemawarriors kuegypt uko ndevapi vatambi vamunoona kunge vachatarisirwa kusimudza mureza wezimbabwe kucairo
maita mubvunzo wakanaka chaizvaizvo murayiridzi akasimudza vakomana vanotamba vese zvekuti hatina vatingati uinya uinya uyo asi kuti tinongoti vakomana vese they are willing to go and they are ready to go yes tinavo vatinotarisira kuti kuna nhingi nanhingi nanhingi asi pari zvino vakomana vari kuti go warriors go
mutsigiri wemawarriors anogara mucairo kuegypt vachristopher mahupa vachitaura vari parunhare vari kucairo kwakare kuegypt yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa tinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Purity Mabhodhoko avo vanova mumwe wemadzimai vari kuronga mubatanidzwa weWomen of Dominion uri kuitirwa iwo muNew Jersey kuNew York muno muAmerica pari zvino tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Mabhodhoko mungatitsananguriro kuti musangano uyu wakatanga rini uyezve unopindwa nani nani
musangano uyu wakatanga nezuro Friday 28 June musangano uyu unopindwa nemadzimai ose ekuZimbabwe nemadifferent churches tiri kutarisira madzimai ose vanogara muno muAmerica vanogara kuZimbabwe vanogara anyway pasi rose renyika vakangosununguka kuti vauye kuzonamata nevamwe they are invited
zvakakosha sei kuti muone zvizvarwa zvezimbabwe zvichiungana pagungano rakadai sei ramuri kuita pari zvino
chakakosera musangano uyu ndechekuti patinosangana ipapa tinenge tichinamata nekurumbidza mwari neshona nekuridza ngoma ende izvi zvinova zvaiitika zvinoitika kumusha kwedu nguva nenguva panosangana madzimai emachechi akasiyana siyana vachiimba vachisheya nekurumbidza mwari vari vanhu vekumachechi zvakasiyana siyana saka izvi tiri kuzviita kuno kuAmerica zviri zvinhu zvakafanana nezvinoitwa kumusha saka chimwe chakakoshera musangano iwoyo ndechekuti besides kurumbidza mwari tinopanana maideas ekuita mabhizinisi tinosimudzirana zvakare uyezve tinoonerana pamwe chete kuti maprojects etaru arikuda kuita atirikuita kuZimbabwe ari kufamba sei ndezvipi zvatingaitawo semadzimai ari kuno egungano irori kuti tikwanise kubatsira hama dzedu dziri kumusha.
Ndevapi vanyarikani vari pamusangano wenyu uyu uyezve vachange vachitaura nezvipi pamusangano uyu?
Tine vanyarikani andikwanise kutaura nhamba, tine vanyarikani vakati. But tine mukuru webato redu reWomen of Dominion vanova president. Tina chairperson weWomen of Dominion vachataurawo zvakare. Tine vafundi nemabhishopu vanobva kumaZimbabwean churches vakawanda wanda. Timu yedu yegore rino is a new beginning. Saka zvese zviri kutaurwa nezvese zvatiri kuita zvakangonangana nekuti this is a new beginning. This is the 8th conference of Women of Dominion, and we are taking it kuti on the 8th day. Mwari pavakasika nyika, 8th day, it was a new beginning. It's coming from Isaiah 41.
Pane vamwe vari pamusangano penyu apa vakabva kumusha here kana kune dzimwe nyika?
Hunde, tine vamwe vakabva kuZimbabwe, and then tine vamwewo vakabva kuLondon, ndo vandiri kunyatsoziva. Vakabva kunzvimbo dzisiri muno muAmerica.
Kune avo vangada kuwanikwa vachipindawo gungano renyu iri munowanikwa kupi, vanokuwana isi?
Gungano redu iri takaungana paHilton Newark Airport Hotel, 1170 Spring Street kuNewark. Vanogona kuenda pa website yedu yeWomen of Dominion oru paFacebook page redu reWomen of Dominion. Pane information about musangano iyoyo. Ende uyezve tinokurudzira vamwe vasiri kuzokwanisa kuattenda vanenge vaida kupinda musangano iyoyo, vanogona kupinda live vari paWomen of Dominion website. Panenge paine vanenge vachishuta live zvinenge zvichiitika kumusangano.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita chanje. Tinokutendai amai Purity Mabodoko kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Saka vasina kukwanisa kuuya havambosaririra, vanenge vainesu ipapo.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, uye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekuita hurukuro nava Albert Matapo, vanove mutungamiri webato rinonzi United Crusade for Achieving Democracy, riri bato ravanoti Green Party. Vakawanda tinovaziva nenyaya yekumbosungwa kwavakaitwa muna 2007 vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yava Mugabe. Vakagara mujeri kwemakore manomwe, vakazobuda muna 2014. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaMatapo.
Zvakanaka. Ini ndinonzi Albert Matapo. Ndinotungamirira bato rinonzi United Crusade for Achieving Democracy, Green Party of Zimbabwe. Kune maGreen Parties akawanda muworld. Inini ndinotungamirira Green Party of Zimbabwe. Sangano redu reGreen Party in Zimbabwe is an affiliate organization ye the African Greens. Uye tiri affiliate again kune inonzi Global Greens. Saka tinosenza nemasangano maGreen Parties epasi rese.
Saka kana muchitaura kuti bato renyu ndere Green Party, munga jekisa here kuti Green Party nekuti vamwe vanogona kunga kufunga kuti ibato renge richitsigira kana zvekuchengetedzwa kwemiti, kuchengetedzwa kwezviwanikwa nezvimwe zvakadaro?
Ndizvozvo chaizvo kuti ideology yedu isusu takanangana nekuti isu tinopromota kuchengetedzwa kwezviwanikwa zvepasi rese, ingave miti, ingave chii, ungave kuti vanhu vanofanira kunge vachifema mweya wakanaka. Zvakare tinopromota utongi hwakanaka, utongi hwejekerere, utongi husina udzvanyiriri. Hatipromoti violence. Saka chinonzi green, it's not just green color, but it's green in terms of zvinoonekwa nevanhu, zviito zvevanhu, magariro evanhu kureva kuti magariro akanaka ndiwo anonzi ari green. Saka isusu tinofamba neideology iyoyo yegreen, kureva kuti ideology yegreen inosanganisa social democracy yozoextenda ichienda kune environment ichienda kune zvimwe zvakasiyana siyana.
Ko panyayo dzezvematongerwo enyika vamatapo bato renyu rinopinda papi?
Isusu sebato rinonzi Green Party kune vanoti ndeve Labour, vanofamba neLabour, kwoita vanozvitino isusu tiri veconservative. Asi isusuwo tinozviti tiri veGreen, tinoti ideology yedu ndeyeGreen, saka tinoda kutonga. Asi kana tikatonga isu tinenge tichitevedzera izvozvo zvekuti tinenge tichitora social democracy tobva taextenda pakuchengetedzwa kweenvironment. Because tiri kutarisira kuti isusu mapato kana kuti masangano ari kutonga nhasi uno haasi kuremekedza environment, haasi kuremekedza vanhu, haasi kutarisa mberi kwatiri kuenda kuti tiri kukanganisa environment zvichaita kuti vana vedu nevazukuru vachazouya vatambudzike. Saka isu takanangana naizvozvo.
Mune nzvimbo dzamuri kushandawo nadzo here muZimbabwe mune zvematongerwo enyika uye zvekuchengetedzawo zvowanikwa?
Hongu tine zvakawanda maprojects atiri kuita. Tinoshanda natural environment, tinoshanda nemasangano akasiyana siyana anoita zvinodiwa nevanhu, kodzero dzevanhu. Saka ndiwo atiri kushanda nawo. Tine nzvimbo dzakawanda dzatiri kuseenza kuna Maruwa, kuHarare, kuChitungwiza, kuChegutu, kuBulawayo, kuGwanda, kuPlumtree. Tine masangano edu ariko akadyarwa dyarwa 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 vari kuita zvavari kuita. KuChiredzi tine vamwe, kuChipinge tine vamwe, tichidaro.
Zvikuru zvamungataura panyaya dzezviwanikwa muZimbabwe ndezvipi, uyewo panyaya dzezvematongerwo enyika?
Kana takatarisana nezviwanikwa kunyanya-nyanya, tiri kunyanya kutarisa kuti isusu matorerwo ari kuitwa zviwanikwa zvemunyika medu, management iri kuitwa panyaya yezviwanikwa, ingave maminerals, ingave miti chaiyo, kutemwa kwairi kuitwa, hazvisi kufamba nemazvo. Uye hakuna vanhu vane chido chekudzosera miti iri kutemwa kana kuti vachinge vachera maminerals vagodzosera zvavanenge vachera kuti zvidzokere zvozvava zvakaita kana kuti zvirambe zvakanaka. Saka tiri kukonzeresa desert, totarisa zvese izvozvo, tobva ipapo toenda pane zvekurima, totarisa kuti vanhu vari kurima, vari kurima fodya vachitsvaga kurarama zvakanaka chaizvo, tinovatsigira. Asi tozotarisa kuti ko destruction iri kuzoitwa kuenvironment yakamira sei. Saka tinenge taa kuti isusu zvino dai kuri kuti hurumende ichinge ichida kuti zvinhu zvinakire munhu wese, inofanira kuvatsigira kuti vawane kana ingava power isiri yekutema huni. Saka tinofamba tichiita conscientize vanhu kuti onai zviri kuitwa izvi hazvisizvo, onai apa pakamira pakadai, dai kuri kuti tiri isu taida kuti zvinhu zvifambe zvakadai, apa tichiti zvifambe zvakadai. Ndo zvatinoita izvo.
Mune tarisiro here yekukwikwidza mune zvematongerwo enyika mumakore ari kuteera?
Hongu tine tarisiro hombe chaiyo chaiyo. Izvozvi maelections apfuura takaita candidate 1 kuChegutu, takakwikwidza position imwe chete. Asi izvozvi takatarisa kuti tichida kukwikwidza zvakasimba throughout, kwete izvozvo chete, kwete maMP chete, kwete makansela chete, asi kuti tichida kukwikwidza upresident chaiwo hwacho ihwohwo.
Manga makateerera kumutungamiri webato reUnited Crusade for Achieving Democracy vaAlbert Matapo muhurukuro yataita navo vari kuSweden. Anokuonekai nemufaro, ndimi wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Tombotarisa mitambo yeAfrica Cup of Nations iri kutambirwa kuEgypt. Mumutambo weGroup E, Mauritania yaita mangange 0-0 neAngola. Manerano muGroup F, Cameroon iri kutamba neGhana, ukuwo Benin ichikweshana neGuinea-Bissau. Mangwana muGroup A, Zimbabwe iri kutamba neDemocratic Republic of the Congo, ukuwo Uganda ichibayana neEgypt. MuGroup B, Burundi iri kutamba neGuinea, ukuwo Madagascar ichikwaturana neNigeria. Ndo zvinenge zvakamira zvakaita mitambo iri kutambwa kuAfcon kuEgypt. Anokuonekai nemufaro, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Soku izika disi.